Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 21 2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvana mutoriro havaita zvavanotaura ndezvavo izvi hazvingave zvinganya kuti neta ndinongovabvunza kuti munei nazvo pahuku yemini.
Munyori mukuru wecommonwealth otsigira kuti Zimbabwe idzorwe mugungano iri.
Hatingapindi mucommonwealth tinobatana nedzimwe nyika, hatisati taita sarudzo inogutsa pasi rese. Voruzhinji wedza maobservers anenge abva kucommonwealth, maobservers esadhak nesu macitizens tinenge tichiona kuti aiwa pana patambunyikidzwa.
Asi vanopikisa vanoti Zimbabwe haikodzere kudzoswa mugungano iri nekuti ichiri kungotyora kodzero dzevanhu. ICC inoti iri kuda kusunga mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inonzi yawana rutsigiro rwakakosha kubva kumunyori mukuru wecommonwealth ave kusiya basa amai Patricia Scotland kuti idzoke mugungano iri. Gungano iri rine nyika makumi mashanu nenhanhatu, dzizhinji dzacho dzaimbova pasi peutongo weBritain. Zimbabwe yakambomiswa kuva nhengo yecommonwealth muna 2002 ichipomerwa mhosva yekudeura ropa musarudzo. Asi Zimbabwe yakazobuda yoga mugungano iri muna 2003 zvave kubudawo pachena kuti gungano recommonwealth rainge risina urongwa hwekuidzora. Asi kunyangwe vaongorori vesarudzo vecommonwealth vari kuti sarudzo dzegore rapera hadzina kuitwa zvakanaka, amai Scotland vari kuti mugwaro ravakatumira kunyika dziri mugungano iri Zimbabwe yaedza kugadzirisa zvimwe zvange zvichinetsa. Vanoti havo kunyangwe pachiine zvimwe zvinoda kugadziriswa zvakaita sekusungwa kwevanhu nezvenyaya dzematongerwo enyika, kushungurudzwa kwevemasangano akazvimirira oga, nyika dzakawanda dziri kuti Zimbabwe idzorwe mugungano iri kuti zvibatsire munyaya dzeutongo hwejekerere. Nyika dzemucommonwealth dzapiwa kusvika musi wa26 mbudzi kuti dzinyore kuti dzinobvuma here kuti Zimbabwe idzoswe kana kuti kwete. Asi vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vanoti havaone izvi zvichibatsira. Mukuziya nezvenyaya iyi, regai tinzwe hurukuro yatakaita nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba.
Zimbabwe yakabuda mucommonwealth. Makomba akaita rindakanyora tsamba yakaitiswa navamugadi kwamuri sevatatu venhau yakasainwa naprofesa Jonathan Moyo vanga vari minista wangupanguva iyoyo. Ndadhiktetirwa navamugadi kuti taakubuda mucommonwealth tisi takatora decision iyoyo, ndochekutanga. Ende vazhinji vakanganwa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti panoita second republic maBritish ndiwo anova patiri, otuma minista wavo voti zvazvakadii kuti tichitanga kutaurirana kuti mudi murege kuranga makaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda mucommonwealth kuitira kuti mudzokere mucommonwealth. Handiti nobva tazeya pfungwa yeyo tikati kamuti tingofi nepolisi yedu yeengagement and re-engagement maybe it's not a bad idea. Ndo patakanotanga kudondana mupfungwa nemabritish obva nyaya yeshi yecommonwealth.
Ko vari kuti Zimbabwe inenge isati yanyatsozadzikisa zvinodiwa kuti inge iri nhengo yecommonwealth vachitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu zvesarudzo idzi nezvimwe.
Iyo ivhiyu yekwatini, vhiyu ine basa ndeye Commonwealth as an organization. Aingawa ya anangana, because watisuda kuulta rejoin matura anangana. Kuta kupinda Commonwealth. So anawane verdict, you know, which matter to us. Mafect finding missions a Commonwealth. Nema members a Commonwealth. Zana mtoriro anotaura ndezo avoice. Asingawe zinganya kuti kutineta. Kuti tinongova bvunza kuti ko mamunena zvopa huku yemweni.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunhare muHarare muhurukuro yatakaita navo munguva pfupi yadarika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi nebudiriro vari chipanga mazano kumakambani akawanda muzvare Chennai mutambasere vanoti Zimbabwe hapana chinobatika chayaita kuti idzorwe mugungano reCommonwealth.
Isu semacitizens hongu tinenge tichida kuti Zimbabwe ive nyika inenge yakabatanawo iri mhuri yemwe chete nedzimwe nyika. Asi panguva inoyi hatisati tava nekodzero nenyaya yemahuman rights abuses nenyaya yekuti zvakaitika kusarudzo hasati zvagadziriswa. Hapana chakanyanya chachinja kubva nguva yavanga vachiferefetwa kunana 2000 panozonzi navamugabe vaakubuda kusvika iko zvino. Tinotoona kuti situation yacho muZimbabwe inenge zvinenge zvatonyanya kuipa pane kuti zvinzi zvanaka. So tinenge tichida kuti iko tinoda kuti Zimbabwe idzoswe muCommonwealth. Asi ngatitangei tagadzirisawo one or two things zvinoita kuti tinomira zvakanaka tichionekera zvakanaka senyika, zvizvarwa zveZimbabwe zvichifara zvichigara nerusununguko munyika yavo.
Asika ZANUPF iri kuti iyo pamwe nehurumende yeZimbabwe zvakawanda zvagadziriswa munyika makadzikama iri kuita sarudzo dzavari kuti vanopikisa ndovasingadi havo kukundwa.
Okay, kana tichitaura nyaya yekuti muZimbabwe makadzikama mune runyararo, runyararo ruri muZimbabwe pari zvino runyararo rwevasungwa wakapinda mujere kuchikurubhuku. Hauoni vasungwa vachiita ruzha nekuti vakasungwa havana marights. Ndo runyararo rwatiri kuona ruri muZimbabwe. Zvizvarwa zvemuZimbabwe iko zvino havakwanisi kusimudzira zvichemo zvavo vasina kusungwa. Tinotarisa kuti even iko zvino vasenator Timba naHonorable Amos Chibaya nevamwe vakawanda vanopfuura 60 varimo muchizarira, asi chavakavharirwa hapana anoziva. Izvi zvinoitwa nehurumende kuti vatyisidzire vanhu vari muZimbabwe vasasununguka kutaura pavanenge vambunyikidzwa.
Ko vamwe vanotika zviri nani kuti Zimbabwe ipinzwe mugungano iri vozoitsiura irimo pane kuedza kuitsiura isimo nekuti zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida?
Kutsiurika kwenyika zvinoda nyika yacho ichitangirawo pane imwe level. Hatingapindi muCommonwealth tinobatana nedzimwe nyika hatisati taita sarudzo inogutsa pasi rese. Voruzhinji wedza maobservers anenge abva kuCommonwealth, maobservers esadac, maobservers eEuropean Union, nesu macitizens tinenge tichitoona kuti aiwa panapa tambunyikidzwa, hatina kodzero yesarudzo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai mutambasere vachitaura vari parunare kuBritain. Musangano weSADC wakapetwa muHarare neZuro unonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika hauna kunyatsoburitsa pachena matano achatorwa kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yeMozambique. SADC yakakurudzira nhaurirano zvinova zvimwe chete zvakataurwawo nemutungamiri wenyika iyi ave kuenda pamudyandigere vaPhilippe Nyusi pavakatura mashoko kunyika yavo nemusi wechipiri. MuMozambique hamuna kugadzikana mushure mesarudzo dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Vanhu vanosvika makumi mashanu vanonzi vaurayiwa nemapurisa mukuratidzira kuri kuitwa munyika iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology.
Nyaya yeMozambique haina kunyatsobatwa zvakanaka nesangano reSADC nekuda kwekuti haina kuzeyewa nenzira inopa mhinduro kumibvunzo yakawanda yangaine vanhu samiti isati yaitika. Tichinyatarisawo nyaya yekuti kuri kufiwa kuMozambique nekuda kwemhirizhonga iri kuitika nekusawirirana kuripo pamusoro pesarudzo. Ndaitinga kuti SADC ichabuda ichekutanga ichishoropodza mafambiro esarudzo, nekuti pane umbowo hwakati wandei hwakabuditswa unoratidza kuti sarudzo idzi hadzanyatsofamba zvakanaka. Chechipiri ichipa gwara rekuti zvonzwii zvinhu zvazvimire manyamamire nerongo.
Asiwo padaka vari kuda kuti zvinhu zvimbotanga zvagadzikana kuMozambique uku, vachipa kuti vanoda kuenda kumatare voenda kumatare, zvinhu zvakadaro, nyaya isati yaendeswa kuSADC, hachingava icho here chikonzero apa?
Hongu chingava icho hacho chimwe chechikonzero, asi ngatitarisei nyaya yekuti kuri kufiwa vaZulu, kwafiwa nevanhu vakawanda, zvinoita kuti SADC yaifana kumira-mira ichitora matanho ichibatsira kuti mapato ariko kuMozambique atore matanho anoita kuti kusaramba kuchifiwa. Nekuti zvavaita izvi handidi kunyeperai, hazvindishamise tikaramba tichingoona vanhu vachifa kuMozambique.
Takanzwawo mutungamiri wenyika ari kusiya chigaro munyika iva Philippe Nyusi vachitivo ngapaitwe nhaurirano pakati pevarume vana vakakwikwidza musarudzo idzi. Zvingabatsira here izvi pasina SADC kana kuti African Union?
Ndinofunga kuti papa achibara muyananisi anogona kudomwa neSADC kana kudomwa neAfrican Union anobatsira kuti vagone kuwanana, vagone kuita kuti matambudziko ariko aya apere. Nekuti iwo pachawo handisingi kuti nezvataona handisingi kuti pane chinonyanya kubuda vakasangana varivenga.
Nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare naMatai Kwekweza vapa mudzviti kana kuti Registrar General vaHenry Machiri mazuva maviri ekuti vave pechitupa chitsva kutsiva chitsaru chavainacho kana kuti vovaendesa kumatare. Musi wa30 Gumiguru, vashandi vekuhofisi yamudzviti vakaramba kupa muzvare naMatai chimwe chitupa chitsva vachiti zita ravo rainge rakaiswa pane mamwe mazita ane vanhu vari kunzi havafaniri kupiwa zvitupa nekuti vanenge vaine mhosva dzavari kufungidzirwa kuti vakapara. Muzvare Kwekweza nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vatatu vakambopambwawo nevanofungidzirwa kuti vasori kubva mundege panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vakaitwa kafira mberi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo vaMachiri sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMagweta ari kumiririra muzvare naMatai eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Bumbiro redu remutemo rakanaka chaizvo. Section 35 of the Constitution yeZimbabwe, bumbiro reZimbabwe inotaura kodzero dzine vana veZimbabwe macitizens kuti vanofanirwa kunga vaine national identity documents, zvitupa, mabirth certificate, zvakawanda vana madeath certificate, tinokwanisa kuti tichingashipirwa kuwana. Saka bumbiro redu musection 35 iri very clear in terms of kuti hakuna provision iripo inonzi Blessing kana kuti Peter O'Grace afane kunga achipiwa chitupa kana kuti ID or birth certificate nezvakati kwete indine kodzero kudoisa nekodzero to be issued with a national identity document.
Ko vamwe ka padave kwa mudzviti vari kuti vanga vaine dzimwe nyaya dzavanga vachipomerwa kumatare.
Ndozva vakataura kaizvozvo kuti tiri iwe uri pa stop list nekuti une nyaya yawakamboita muna 2020 yekunzi wakambopara mhosva. So kambopinda kumakutare asi magwete edu mukoma chinopfukutwa namukoma KV Kabaya wakamutsamba yavanyorera registrar general wamachiri vazvitaura kuti nyaya iyoyo yavanga vachirefer to inyaya yakatopfuura muna 2021 muzvare kwekweza vakawanikwa vasina mhosva wakakwitwa and waka discharged by the close of the prosecution case in 2021. Magwete aenderera futi mberi wakati kunyange even wanga vaichinzi pane mhosva iri kumatare hazvitadzisi kuti muzvare kwekweza vanga vachiwana document. Havana kodzero dzinobviswa kwavari nokuda kwekuti une criminal case pending mudare. Saka unofanira kunga usina identity. A right to identity is a fundamental right kuvana veZimbabwe. Even vari kumajeri chaiwa chaiwa vari kupika mhosva kujeri, one right to an identity.
Pane zvamanzwa nemagweta vati vapindura here vekuhofisi kwamudzvita.
Pandatarana namukoma chinopfukutwa namukoma Kabaya ndipa pozisi nekuti pati kwati kwauya mhinduro here kutsamba munongoziya nyaya dzedu kufambiswa mahofisi mubhirukiresi yakazara kwohurumende yakanyanya zvikuru asati aziva kuti wati wapindura here asi chandoziva ndechekuti vanga vaine ultimatum nekunzi tiri kukumbira kuti within 48 hours dzekuwana tsambai munge muchidini munge muchitipa mhinduro asi vanga vachiti mukasapana matai chitupa chake chitsva vanga vachiti vachamhanya kudare.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reInternational Criminal Court kana kuti ICC razivisa kuti riri kuda kusunga mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu nevaive gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yavo vaYoav Gallant avo vari kupomerwa mhosva dzehondo dzekuponda vanhu vemuGaza vachirwisa chikwata chinopfurukidza mwero cheHamas. Mumashoko padandemutande reICC dare iri rati mhosva dzevaviri ava dzinosanganisira kunyima vanhu vemuGaza zvekudya senzira yekushandisa chikafu sembato muhondo uye dzimwe mhosva dzakaita sekuponda vasina mhaka. Mhosva idzi dzinonzi dzakaparwa kubva musi wa 8 Gumiguru gore rapera kusvika muna Chivabvu gore rino. Vachitaura vari kumahofisi avo vaNetanyahu vashora zvikuru ICC vachiti iri kutaura manyepo. ICC yatorawo danho rimwe chetero rekusunga mukuru weHamas Muhammad Deif nemhosva dzekuponda nekupamba vanhu. Izvi zvinotevera kuurayiwa kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri muIsrael zvakakonzera kurwisana kwave kuitika uku. Zvichitevera gwaro rezvisungo rakaburitswa nesangano reSADC mushure memusangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende weSADC Extraordinary Summit wakapetwa muHarare nezuro manheru, vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vane maonero akasiyana panyaya iyi, vamwe vachishoropodza musangano uyu kuti hauna chavakaburitsa uko vamwewo vachiupembedza. Vari kushoropodza vari kuti SADC haina chikuru chayakabuda nacho pamatambudziko ari kunzi akatarisana nedunhu reSADC anosanganisira kuratidzira kuri kuitwa muMozambique nehondo iri muDRC. Asi vari kupembedza SADC vari kuti yakaratidza kuti ine mazino sezvo yakaburitsa mugwaro iri kuti iri kutora matano ekugadzirisa matambudziko ose aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaTim Muringai. Jonga atanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii negwaro reSADC iri.
Waro wedokumenti raburitswa iri wakanaka chose nekuti unoratidza kuti zvavanga vakatarisira kuti vanoda kutaura vazvitaura. Zvizhinji zvinenge zvichitarisirwa kunge zvichiitwa zvinenge zviri mumapepa makuru avasingataure. Iyi isamari, asi musamari tawana vachikurukura nyaya yekuDRC uyezve nenyaya yekuMozambique. YekuDRC yavativo vari kutarisira kuti SADC mission irambe ichishanda uyezve iyo SADC icharamba ichipa support kune mabasa ari kufanwa kunge achiitwa kuti pave nerunyarare mukati meDRC. MuMozambique vakaratidza zvakare kuti vakurukura nyaya yachona vakati Ogan netroika inoona nezve peace and security muSADC icharamba ichishanda neMozambique kuti matambudziko ari muMozambique akwanise kunge achiongororwa uye zvaachipera. Saka tinoona kuti vataura tofunga zvanga zviri paagenda uyezve zvichibudikidza zvanga zvakurukurwa nemisangano yaitwa ivo vasati vasangana.
VaMuringai, munoona sei gwaro raburitswa neSADC?
Rakanaka kwazvo, asi chandisina kunyatsoona ndechekuti kuMozambique vachazvifambisa sei sezvo nyaya yemhirizhonga inenge yatanga uye takawana mapurisa achienda mudzimba dzevana mumavhidhiyo ari kusekulata kana ariwo ari kubva kuMozambique. And pakadero tenge chida kuona kuti SADC iri robust enough here kutumidzira rubatsiro kuti kuve nerunyararo mukupokana kunenge kwaitika munyaya dzesarudzo idzo. Saka ndo zvandisina kunyatsoona kuti vazozvipenengura here zvakanyanya kana kuti zviri in the detailed summary nokuti ingori communique.
VaMandaza, Mozambique mune kunetsana kuripo nhasi, asi musangano uyu waenderera mberi uchikorokotedza kuti makaitwa sarudzo murunyararo, munoti?
Kukorokotedzwa kwaitwa nhasi ndo kwave nemukurumbira nekuti kwaitwa neSADC inova yanga ine mission yanga iri muMozambique ichiongorora maelections. Asi nyangwe vakorokotedza kuitwa kwemaelections, chavaratidza vanyunyuta nenyaya yebongozozo kana kuti usawirirana kuri kuitika mukati menyika imomo. Nyango vamunangagwa vakanga vatumirawo mashoko avo muchure memaresults akanga abuda, asi chikuru chavapo iye zvino ndechekuti SADC inova iyo musangano wanga wakagarwa nhasi wakurukotedza, asi waratidza zvakare kuti une zvauri kuda kuti zvitariswe kuti muve nerunyararo mukati menyika yeMozambique.
VaMuringai, tichitarisawo matambudziko akatarisana nedunhu reSADC, munoona here paine kukanganisika munyaya dzeupfumi?
Tinoziva kuti SADC ndo region inenge ine nyika dzine matombo kana kuti precious stones kana kuti maminerals akakosha mazhinji muAfrica. Kana pasina runyararo sezvo kuitika kuMozambique, zvinoreva kuti maresources ari kudedicatewa kuchengeta runyararo, haasi kuchengetedza mabasa evanhu kana kuti vanhu vaende kumabasa. DRC tikuziva kuti yagara ichineta for the past 30 years, hapana chinenge chichifamba kana pane mhirizhonga.
VaMandaza, pane vamwewo vanoti dzimwe nyikawo dzemuAfrica dzinogona kunge dzisiri kunyatsoshanda zvine simba mukupedza dambudziko riri muDRC nenyaya yekuti dzine zvadziri kuwanawo munyaya dzezvicherwa izvi, munoti iwe imi?
Chatakunyanya kuziva kana kuti chatinoziva mune zvinoitika muAfrica ndezvekuti kana tava namaresources, kune vakawanda vanoda kuti vapindire vakwanise kuwana iwo maresources. Zvinova izvo zvaunza kutambudzika kukuru mudunhu reDRC uyezve neMozambique kunana Cabo Delgado. Inyaya yehupfumi huri mukati medunhu redu reAfrica.
Vamuringai mungaona here kubatana kweAfrica nerimwe gore kuchipedza matambudziko akatarisana nedunwa tisingangotarisa sadiki chete.
Afrika inokwanisa kuti tibatane tese vakuru vedu vakaregera kuita zvinhu zvehuri kana iyo yatinoti corruption. Nokuti tinoziva kuti maresources iwayo akapiwa kune munhu wese zvakaringana. Hapana zvinokwanisa kuitika nemunhu anenge achibva kunze.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatimu Ringai vari parunare kuOhio muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vaKennedy Mandaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagenzi vanozikanwa zvikuru nekutsigira vaTrump.
Donald Trump is unstoppable.
Hapana munhu anokwanisa kumisidzana navaTrump.
Imwe nhengo yebato reRepublican Party vaRalph Norman vanoti vaGates munhu asingatye.
He is street smart, he's got the legal background. He is not scared of taking a risk.
Munhu akangwaririra zvino, anoziva mutemo nekuti igweta. Haatyi kuedza zvino zvitsva. Mabasa akabata mudare reParamende makuru.
vaGates vari kuferefetwa nedare reParamende rinoona nezvehunhu wenhengo dzedare iri kana kuti House Ethics Committee nenyaya dzakawanda wanda dzavari kupomerwa. Asi nhengo dzedare reCongress dzakawanda dzinoti hadzione vaGates vachikwanisa kuva gweta guru rehurumende. Mumwe senator ari webato reDemocratic Party vaChris Coons vanoti
Congressman Gates, who I do not know personally, certainly has a reputation as a fierce advocate for President Trump, but also has been the subject of credible allegations.
vaGates munhu wandisinganyatsozive hangu sezvo ndisina kushanda navo, asi ndinoziva kuti vanotsigira vaTrump zvakasimba. Asiwo munhu anga achiferefetwa nenyaya dzakakomba chaidzo dzaari kupomerwa.
vaGates vakasarudzwa kanosvika kana kuti vave nhengo yedare reCongress vachibva kudunhu reFlorida, uye vanga vari nhengo yeComittee yezvekudzivirirwa kwenyika. Vakambonetsanawo zvikuru nevaive mutauriri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy vebato ravo reRepublican Party nekwavaiti kupesvedzera kwavo kushandiswa kwemari yakawanda yainge isiri mubhajeti rehurumende.
Real chaos is when the American people have to go through the austerity that is coming if we continue to have $2 trillion annual deficits.
Matambudziko chaiwo nekusagadzikana zvichauya pamberi apo kana tikaramba tine chikwereto chehurumende chemari inosvika $2 trillion.
Vakashandisa mutemo usingawanzoshandiswe kuti dare ribvise vaMcCarthy pachigaro.
Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
vaGates vanozikanwa semunhu anoda kuti hurumende isapindire zvakanyanya magariro evanhu. Imwe shoroma ine mukurumbira zvikuru vaElon Musk vakarumbidza zvikuru vaGates padande mutande ravo reX vachiti munhu achaita kuti mutemo utevedzerwe nemonemo. Asi masenata akawanda kusanganisira vamwe vebato reRepublican Party vari kuti havasi kuzotsigira vaGates kuti vave gweta guru rehurumende. Muzvinafundo Claire Finkelstein vanodzidzisa mutemo paUniversity of Pennsylvania vanoti
It's profoundly problematic to have the highest law enforcement position in the United States occupied by someone who has
Zvino zvinonetsa kuti hofisi huru inofanira kuona kuti mutemo watevedzerwa itungamirwe nemunhu ari kupomerwa mhosva dzakawanda kunyangwe asati zvake atwa nemhosva. Zvakakosha kuti dare reSenate rinyatsoziya nyaya iyi richitarisa hunhu hwake kuti zvaari kupomerwa zvakakodzera here kana kuti kwete kuti ave gweta guru rehurumende.
Dare reSenate richazeya nyaya yavaGates gore rinouya. Nyaya iyi yatumirwa naCatherine Gibson weVOA News mukaiverengerwa neni Blessing Zulu VOA Washington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum cheLive Talk Women's Roundtable nasi tiri kutarisa nenyaya yenzara yapfunya chisero, uye mashoko akataurwawo nesangano reWorld Food Program ekuti riri kutatarika kuwana mari yekubatsira Zimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. munyori mukuru wekommonwealth otsigira kuti Zimbabwe idzorwe mugungano iri. Asi vanopikisa vanoti Zimbabwe haikodzere kudzoswa mugungano iri nekuti iri kutyora kodzero dzevanhu. ICC inoti iri kuda kusunga mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.